mwanasikana ruimbo moyo anodzedzereka shoma achisimudza mugomo wemvura kuti audengezere imwe mvura shoma ichiteuka mushure mekunge achera mvura iyi kubva pane mamwe matsime ari pedyo nenjanji pakati pemisha yeluveve necaudry park Ruimbo, uye ane makore gumi nemasere, anogara mumusha weCaudry Park, uye ndemumwe wevanhu vakawanda vanogara munzvimbo iyi, vanochera mvura kubva mumatsime aya. Vakawanda vevanochera mvura iyi, vanoishandisa kuwacha mbatya, kugeza, uye kusuka zvimbuzi, asi vamwe vanoti vanotoshandisa mvura iyi kunwa nekubikisa. Ruimbo anoti kunze kwekuzivisa panjodzi yekubatwa nezvirwere, vanasikana nevanhukadzi vakaita saiye, vanochera mvura kumatsime aya, vanozivisa panjodzi yekubatwa chibharo.
Kuno kutine dambudziko remvura, mvura haiuyi, inouya after 3 weeks, plus kuti kwatinochera mvura kure, tinenge takazara kunoku, tinotoya zvokutochera mvura kana mahwani. Saka sometimes kuno kuna vanobata vanhu kune mabhinya sezvo muchiona kuti masango sango apa munenge vanhu vevakadzi chete saka pakadaro toda kuti tidetserwe
Ruimbo uyu ari muform 4 anotiwo nyaya yekuchera mvura iyi inomuvhiringidza pakuwana nguva yakakwana yekuverenga
tinochidawo nguva yekuverenga but takutoshaya nguva yekuverenga nekuda tinochida mvura plus mabasa futi epamba haitiki mvura kana pasina mabasa epamba haitiki saka tiri pabig challenge kunyanya vanoenda kuchikora ndinononga kuchikora wotangira kumukira mvura wosvika pane malaini unotozvikosa kuti wotodii kuti wamira ndinochitora mvura yekugeza hazvizoitoenda kuchikoro nemabori
mumwe mudzimai uyo akangoda kuzvidoma nezita rekuti amai Noctula nemumwe wevanhu vanocherawo mvura pamatsime aya amai Noctula avo vanogara mumusha weluveve vanoti vanoziva havo kuti kuita izvi kunogona kuita kuti varware asi vanoti ivo ndemumwe wevanhu vanoshandisa mvura iyi kunwa nekubikisa vanoti hapana zvimwe zvavangaite nekuti mvura yekanzuru yakacheneswa inobuda mushure menguva yakareba
hai mvura iri kutinetsa ndingataura kuti inouya kangai nekuti unoona yatouya chete kuti nhasi iripo tikaishayiwa mumba tinochera panapa pamukoti tinoishandisa zvese nekumwa nekubika hatizivi kuti tisarwara kana kuti hatiasi mborwari tiri kuita sezvo tisina mvura ndizvo zvatiri kuita
pane vanhu gumi nevatatu vakafa mumusha weluveve muna chikunguru nekuda kwechirwere chemanyoka uye kubvira panguva iyi kusvika pari zvino pane vanhu vanopfuura chiuru nemazana matatu varwara nezvirwere zvemudumbu munzvimbo dzakasiyana-siyana muguta rebulawayo mumwe mugari wechidiki advance chuma uyo ane makore gumi nemapfumbamwe anoti kanzuro inombotumira hayo mabhauza emvura kuvagari asi izvo zvinoitwa nenguva iri kure achitiwo sekuziva kwake kanzuro haisi kupatsananguro inogutsa padambudziko remvura
kanzuro mataura inoita inoti mvura ishoma zvairi kuti mvura ishoma haizozokwanisa kuzopa solution yakazara kuti tikwanise kuwana mvura sezvisuti vanhu vachichema nemvura mvura iyi kuzowanikwa after 2 weeks so kanzuro haisi kukwanisa kunyatsotisupplya nemvura chaichaizvo mabhauza anouya apo neapo anobva kuuya after a week
mumwe zvemugari uyo akangozvidoma nezita rekuti ambuya kasuka vanoshorawo kanzuro vachiti haizi kuita zvakakwana kugadzirisa dambudziko remvura ambuya kasuka avo vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa vanoti vagara muguta reulawayo kwemakore akawanda asi havasati vamboona dambudziko rekushayikwa kwemvura seriripo pari zvino
kazerana musoro paakataka takadziiko vanhu vohwa mvumbuya vachihwa mudufu vakadzaya huchapa havadhosi zvikuzu vokoti makore ose kubva zvichikurira muno kwakusina sende sei vakanga vasingafika sei vakanga vasingau mudumbu kani vanhu ivavo tikaenda kuruzevha tinowana mvura cherera tokotika titeka tichimwa tichirarama tidi tichienda asi yavo hondo rino regore rino 2020
mutauriri wekanzuro yebulawayo amai nesi sampofu vakaudza studio 7 kuti kanzuro haingave iyo inoshorwa padambudziko rekushayikwa kwemvura amai mupofu vanoti basa rekanzuro nderekuwanisa vagari mvura yakachena vachiti vezimbabwe national water authority kana kuti zinwa ndivo varidzi vemadhamu ose munyika kusanganisira ayo anowanisa guta rebulawayo mvura pari zvino madhamu matatu pamadhamu matanhatu anowanisa mvura kuguta ndiwo ari kushanda chete sezvo mamwe asisina mvura yakakwana izvo zviri kuita kuti vagari vawane mvura kamwe chete pasvondo pale nengo yakareba kuti arevulawa rakatarisana nedambudziko rekushaikwa kwemvura uye hurumende ichiti iri kugadzirisa dambudziko iri. Vachitaura pane chimwe chiitiko munguva pfupi yapfuura, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaKonstantina Chiwenga vakatsinhira zvimwe chete vachiti hurumende iri kukoshesa kugadzirisa dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 Mulawayo, ndini Kudzanai Musengi.